Munyori ane mukurumbira munyika, Ignatius Mabasa anoti, zvakakosha kuti vanhu vave nechido chekusimudzira mitauro yavo, kuitira kuti mitauro iyi ive nechiremerera.
Tinogona mitauro yechirungu kudarika mitauro yedu. Asi chiripo ndechekuti nyange zviite sei, hazvife zvakaita kuti munhu mutema uzosvika pakugashirwa nevachena vachiti wamumwe wedu. Vanotokuudza kuti iwewe nesu takasiyana. Regai kuita chipiti-piti nechipatapata chekunopinda mune yamuri kuti Global Village musina identity. Ndine vanani, hamusi varunguka, hatisi varungu, tiri vanhu vatema.
Mabasa, uyo akapinda munhoroondo negwaro rePhD yake rinova rekutanga kuitwa murimi rweshona rinonzi chave chemutengure vhiri rengoro, usarungano nerwendo rwengano dzevashona. Anoti ruzivo rwakadzama kuburikidza nedzidzo murimi rwaamai runobatsira mukusimudzira upenyu hwevanhu nenyika yavo.
Vanhu vedu vanoda here kuti tiswere tichitaura mazwi anotyisa kwazvo kwazvo kuti tiratidze kuti takafunda, asi fundo iyoyo isina chainonobatsira kuti ipinde muvanhu, ivashandure mararamiro, magariro, mafungiro nemaitiro kuti vasarewo vave pamwe panhu pari nani.
Muzvina fundo nhira mberi vepaUniversity of Zimbabwe, avo vanova mumwe wevakashanda pakuburwa kwedura mazwi reshona, vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa rwekuva nhanga ruvanze pakushandisa mutauro wake pazvidzidzo zvake zvepamusoro-soro munongedzo mukuru wekukosha kwemutauro.
Nyika dzose dzakabudirira pasi rino dzinobudirira nekushandisa mitauro yavo. Mukatarisa tikaenda kuJapan, vakabudirira nekuti vanoshandira mutauro wavo. Mukatarisa maChina, vanobudirira nekushandisa mutauro wavo. Kwedu kunouku ndokwatine tine dambudziko rokuti tinenge tichingotizvo, hatikwanisi, hatina mamwe mashoko. Zvese izvozvo zvinogona kugadziriswa.
Sachigaro weZimbabwe International Book Fair vaMemory Chirere vanoti mitauro yedu inofanirwa kukosheswa nekuti inogona kushandiswa munyaya dzebudiriro sezviri kuitika kune dzimwe nyika.
Kana mutauro wagona kugadzira chinhu chinorumbidzwa chinoshandiswa pasi pese, naivo vanoutaura vanongoutaura pose pose. Iko zvino ukanzwa vanhu vachitaura Japanese unongoti ndivo vaya vakagadzira mota inonzi Nissan, mota inonzi Toyota. Mitauro yedu pada tinonyara nayo nekuti hatina chinobatika chatati taita tichiishandisa.
Mumwe munyori ane mukurumbira munyika, Aaron Chiundura Moyo anoti mitauro yerurimi rwaamai ndiyo mireza yedu sevanhu vatema.
Vanhu vatema pavari pese, kana pana varungu chero pasina varungu, vaida kutaura norurimi rwechirungu. Tingangoti ikoko zvinokonzerwa nokusavimba, nokuzvidherera, nokuzvimhura, nokuzviona somunhu wenhando. Nyamba sokutaura kwaita Maneto muna Zvoko wakabva, Hari yakaumba munhu mutema, yakamuumba ikamupa mutauro, kwete netsaona. Mutauro wechishona wake kana wechimvere, kwete netsaona. Asi inokuda neugoni kuti iwe utaura mutauro uyu.
Mukuru weVoice of the People vaJohn Masuku vanoti ruremekedzo rwakapiwa Mabasa ruchabatsira mukutambanudza mafungiro evanhu vatema pamisoro pemitauro yedu yechivanhu.
Tsvagurudzo pamwe nedzidzo yakaitwa navaMabasa ichatibatsira kuti tidzokere pakuyemura ndimi dzedu, pakudzishandisa zvizere, kwete kungosanganisa-sanganisa, kwete kudzitarisira pasi. Nokuti tinonzwa zvakare kuti kana kumayunivhesiti ikoko vanodzidzisa ndimi idzodzo vanotoshaya kana vana vanouya kuzonyoresa kuti vanoita shona kana kuti vanodaita ndevere.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti hurumende inokurudzira kuti zvikoro zvese zvidzidzise rurimi rwaamai kuitira kuti panosvika gova 2030 Zimbabwe inenge yava nana muzvina fundo vakawandisa vanenge vakaita zvidzidzo zvePhD mururimi rwaamai sezvakaitwa naMabasa.
Tinotokurudzira kuti kubvira kuECD yatichacho anga achitodzidzisa nerurimi rwaamai. Zvakaitwa naMabasa vakanyora PhD yavo mururimi rwa mai vechirwechishona. Zvinokurudzirwa saizvo. Tiri kutarisira kuti patichasvika pavision 2030 tichange tatoona ma PhD akati wande anenge akanyorwa nema indigenous languages emuno muZimbabwe.
Tanzania imwe yenyika dzemuAfrica inoshandisa mutauro weSwahili mukuita zvidzidzo zvescience and technology. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.